manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari Mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari Mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankred. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street, vataura Emanuele, vawana muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare Mahere zvakasubisa zita remapurisa. Vamanwere vati muzvare Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matano ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere vati muzvare Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakati vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvare Mahere vakri Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakafinzi Fadzai Mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana umbo hwakakwana unoratidza kuti Fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti Fadzai paka cha tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Osalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya yamatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro achitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kudisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe wezano PF achitaura chamisa unofa anofana kuurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pehabat advocate mairi kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofanira kuitwa
asi vanokokera nhengo dzezano pf mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriple c izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano pf hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano reCitizens Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutorero wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
One has been nominated. We are receiving mandates from all over the country. We still have to go to Mangwana, the next process we do. You could see people who are tighter one candidate, which has come back to.
Mutungamiri weCC, vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukwikwidzwa. Nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiri wenyika. Kududu reMidlands kunonzi chirongwa ichi chafamba zvakanaka. Vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North Amos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi ndechekuti ini ndinodiwa chaizvo musha wemukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka. Saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwoto kungokunda shoma chete asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobha tirikudida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartini Mureri vange vachitatsurana nameya weguta remasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira.
Murunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvo tapedza process ndikazobudirira zvienda kupaliamendi nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa but ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga nechekuti ndida kunogadzisa nyaya yeEurban Council State. Eurban Council State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakatesekwa Gutu kwamupandawana mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vanhu kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vange vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamira zve takamirira kuti mapepa auye chingozeka kuvhota asi tazoshandira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidzi achona zvinobetserei hazvina zvazvobetsera zve saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii vakuda kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma asi zvagadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tiro nemva magonjo nekiti zvichidzinganisana inawo yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari pabhizi navo kumusangano wezanupf takaenda kuvanhu
asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC kubulawayo vasweten chiroza vapomera zanupf mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo kugutu central mutsikisi webepa remasvingo mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vametwi takaona vaisa mapepa avo pamwe navaoliver Chirume navaRussell Mugege vamwe vakata mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East muzvare Johana Mamombe kuHarare West uye vachauton Hwende kukuwadzana East kubulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostalo sizi vavaisa mapepa avo kuchavalala central vapromisi mukwanhanzvi kulobhengula magwegwe uye amai tokozani kupe vaisa kucaudry park ndakamira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.
Bato reZANUPF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudziya, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wadyajena navaZiyambi-Ziyambi vanove nhengo dzedare reParamende dzeGokwe neMbudziya neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reParamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva yanga yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti neniwo ndandiri umwe wevaitsvaga rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kuzera wei egai nditi muchangano weZANUPF sekuparurwa kwazvakaitwa nemutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tuvari maextra ordinary politburo session dzakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda ndemuna 2023 chinofanira kutaridzwa chimiro ichocho mutaridzo dzemuchangano weZANUPF wakutsvaga vatsigiri vachamiririra muchangano weZANUPF kumatunhu sema member of parliament sema women's quota sema senators sema kanzura sema youth quota saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waitora dame rokuti hatichatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo nyararo hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika asi mazuva achaitwa sarudzo iyi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANUPF vamaiti bima zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo iyi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo shanu chete.
Kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii
munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunezvi tiri kuzviitira kudenga here sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa sei dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro dedu mvura yegumi asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga tiri kuzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kunana dzionerana naWarren Park zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona kuhavasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusutumwa kwavo asi chatagona izvipo musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dziine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa saka mungapi pavo here mamakisi kuti pa210 constituencies dzemunyika yezimbabwe saizvi chete ndo dzadzokorowa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa semusangano weZANUPF.
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANUPF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti demokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotenda kuderedzwa kuita semadiro avo veruzhinji kuri vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa kana kuti prosesi idzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza kana vasingadiwe kumusoro hapana kure kwavanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzanzi dzokororwe sarudzo idzi?
Zvitishamisi kuti kuinsiza North kwavatwovani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimbauko nekwavawadye jena kwenembudziya kana pinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo sangano wezanu PF kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idza dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa. Saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa necommission iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, Sachigaro veZeki Justice Priscilla Chigumba vati gadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Taona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamogen komiti veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati Zeki inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiki, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomishini.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yeZEC. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande reZEC.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti vawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chii zvokuti vari kumamisha vapavise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi eZEC ari kumatunhu avo.
Mati vari kumaruwa vanoita sei vanagokona nasekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nanasekuru vachiuya varikuda kuregista kuvhota vakaregista, asi varikuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama. Zvese ibasa rinoitwa naDO mudzidzi.
Nyaya yekuti Zeki haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika haasati ave kunyoreswa neZeki zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobot Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mutemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzi nedzeke vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neAnti-Trafficking Interministerial Committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave apa middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa nemari. Nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking rume anobiwa kuepwezi achiendeswa kumandaro kana anobiwa kudzivaresekwa achienderwa kubhinga onoitirwa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaachanoitirwa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutsvaka cheuviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trip
vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
kuti vana varizviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuamerica restate department mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Trafficking Persons Report rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ndatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakaremara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa vanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uye zveshuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuChiredzi, kumaruwa ekuChiredzi. Saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana kumariro kuti vakwanisewo kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuenda kuzvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri, vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori zavanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana, pasocial media peji edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Urumende nasi ya parura urongwa wekurwisana nedambu ziko rekuendiswa kivano muunapka. Tashika kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kai nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndukse ya mchinzwa na uze Isindebele na Geina Saidi Gumeden.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 5 kumabasa 2023 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesiCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500.
Usuku abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamathukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuxilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500. Umanti uthe uMahere engehluleka ukubhadala limali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
UMayere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter okuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lecala ngumanji uMnumzana Daura Emanuele yena othe njengegqwetha eselisebenze kweminyaka eminingi, uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umanji uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola emelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMayere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotshwa kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
Uma ireka kuchanga ukala lukala, elo kubwa loba manga genjo mwe kupa kube elo jakela. Utola kale engela siku kuchala la kukala.
Abanye bati, umteto ndaba, gamanji upambanisile ngoba umteto, wogutinda manga, wesulo enkantolo ye constitutional court, ngomnyaka 2014, umike lae utizikwe olesi, kasi khambelani lo umteto welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube ulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabadeliswa imali efika $500 sesibadelela imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere necala lokugwetshwa kwakhe.
I-Citizen Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist kwaye necala elinjalo kodwa i-High Court yafika yakudismisa yathi ayila kucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi siza kwenzani, kodwa isinto enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngale ntambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi nokutholakala kwakhe lecala emthethondaba we-High Court kusukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala esehlikizwa umnyaka evalelwe esikurubhi maximum prison laye ethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana nakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla sithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu ukukhetho lokuyayo. Usuku abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa-ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu, abantu bebebazi abantu asebenominatiwe, but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athathe i-form anominate. Okusuke kwaba lusupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani, ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma, naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
Inomination le CCC ebisenzwa namhlanje okuthiwa ibisenzwa ngama citizens. Ngibona ngana kusukona qiniso ukuthi bekungama citizens. Ngoba ama citizens ngama ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani. Yikho inomination isigcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi la ngxabe khona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngathi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadistepa behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhu elingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka nguNtulikazi kumbe nguNcwabakazi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North lapho ummeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Farai Taruvinga azaphoqana khona okwesibili lowayengusikomichi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi waqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu PF esiluthi ngama primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa kudemokrasi. Ubana nxa kunomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi iPolitbureau ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu ade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzile ultra yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokhrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangela izinto ngendlela zonke asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezinye indawo lapho okungazange kube lesidinge ngosakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yiwo asebezamela ibandla lethu le-ZANU PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu. Ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota, baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ukubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu le-ZANU PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo ele-ZANU PF. asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuphuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Yes, siyakwazi bengaba khona abangakhulona bethini, kodwa njengoba ngithilo siyavula thina internal process. Unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili, ngoba yikho esikukhangeleleyo. Into esikhangele kakhulu lukhetho lwe-harmonize election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chumali, ilunga lezanu PF Central Committee, sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, uJustice Priscilla Chigumba, utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho, uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle, kodwa amalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kwe-ZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga, obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso ye-Zimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ukungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso ye-ZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima, ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni, akwenza ukuthi abantu abaningi bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjenge-ZEC ekubanikeni izimali, ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo lakho. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kwe-ZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota, njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula, kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini e-ZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yi-ZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu, njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu, zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho, kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi bebe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bamele endaweni eziphakemeyo ePhalamende lakubo Senate khona ngakhe. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabe isiphelile, yebo, kodwa kuyadingakala ukuthi i-ZEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili. Kule social media, kulama-poster, kulama-flyer abangafaka emdulini befaka endaweni ezijeneyo, kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga wenhlanganiso ye-Zimbabwe Christian Alliance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba we-Supreme Court abathathu abesifazana okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuke ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono yizigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo, eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli, bethenjiswa imisebenzi besiya eNgilandi, besiya eMelika, abagcina bese-Middle East, bagcine bese-Asia, bagcine besezindaweni lapho bavalelwe khona, bathathelwa amapasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abawasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yokujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhu ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo bagcine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye kubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ucina usuthengisiwe, ukade usithi wena kule mfundo ucina usuthengisiwe, usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. i-human trafficking into embi kakhulu okumele ilwiswe ilwiswe yibo bonke abantu kudingeka izinduna kudingeka osobho kudingeka abalisa kudingeka o-MP lamakhansila abafundisi i-civil society bonke abantu kunye lohulumende ngakho ngadingakaliyo kule mpi ngoba imele ifanele ingqotshwe bayaphela abantu bayathengiswa kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa bathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi uyathengiswa ngaphandle kwelizwe uthengiswe futhi phakathi kwelizwe uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumente ncube yokulwisa ukwephula kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa ke uhulumende simbone sokuma ekhuluma nge-human trafficking kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe ekhuluma ngayo. Ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba uSikhala uvalelwa isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu. Ziningi izinto nje ukuvinjelwa kwemihlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo. Le ndlala elizweni lazo zonke izinto ziningi izinto uhulumende afanele azisukumele. Lanxa i-human trafficking yimbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe. Ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBhilithane owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi i-Peak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa amabhizinisi ukuthi benze amabhizinisi abo bele confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele confidence ekwenzeni ibhizinisi yabo bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi ibhizinisi yabo ibe profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa amabhizinisi basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi ibhizinisi iqhutshwa njani. Injongo yami mina ngokwami ukuthi ngibone abantu abaqala amabhizinisi besiya phambili beqhubekela phambili beprofitable belenzuzo ezintweni abazenzayo.
Ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene kubhizinisi yena le?
Mina i-background yami bengumuntu osebanking, ngangisebenza ebanking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana lenhlupho eziningi ngoba izinto eziningi asizake sizifundise. Asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili umaketha njani, kufanele ube lani nje, even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa malithwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu e-runner 5 years. So kumbe ukuthi sibona amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses. Asila ama-legacy building principles. So injongo yami yokuthi sibuild ama-legacy building principles sibe lamabhizinisi aqhubekela phambili not only for thina but for izizukulwane ngezizukulwane.
Abantu bayeza yini kuwe? Uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo?
Ama-customer maningi kakhulu. Ama-customer maningi kakhulu. Mina yimi engelazo isathi ngoba I can only work with so many people. Ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months. So asiyenzi o-quick fix, sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi. Ubone ukuthi umuntu ngifike la, sengifike la. Simfundise lama-tools, lama-techniques ukuthi vele even sokusiya phambili. Uma engahlangana lohlupho, usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizinisi njalo utholakala ngapi wena?
Abantu engabaqwali engabaqwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development. Wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed ukwenzela ukuthi ube successful. Ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power. So nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili. Mina ngiyatholakala kuma social media, you find ungadinga usehlile Gumbo Wilkinson, ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661. Ungatholakala i-website, we are redoing it ngoba sile launch which is coming up. So we are relaunching the business, Epic Performance Coaching, we are relaunching it with an updated website. So iyabe isirana in the next 4 weeks and we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili siphakamise isizwe sakithi.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBhilithane ku-Live Talk namhla. Sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.